ki article da take wannan ropa WhatsApp ko Allah wannan hawa da tanga gushira tiko ko WhatsApp an dijo an dina kana cinne ke tsuke ku ya tanya da tanga ku doro tsago nya ya ci after cyclical effect ke WhatsApp ku tan sa ibe je tsana in da 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 wa kan demi din kuta a is din da in tanga na ske an ji ku to pota shi tika van ve pa office house ni kim ron da da mu gari ku epoes right lar ku pota va chienda pa zmix mo vono provoca vanhu pa zmix mo the moment it found tanga ku risana vanhu timu rimwe ratu ravo ratu rinenge tichitobira vanhu ma phone ravira vanhu ma phone vomhanya pa office unopinda mugedhi ra office vogambara gedhi ane maani mazeziza so tatongoti kuti vanhu vakatobatwa pane imwe chipende kati last week mswatete kutone vanhu vachienda kucourt today apa kucentral about 5 emtc vaenda kucourt nenyaya yezvokubiba mafoni so paanzi paitika ivhendi today nhasi paitika hondo inotyisa vanhu vaiva futi vachida kutorera vanhu vayachi mafoni vepahavest so is the mdc versus phone dealers not fdc versus zanupf no I was not there and handimini mafoni dealer handimini vanhu vemdc tonyatsisa nekupisa kuti pamessage yandaona chiverengwa chinzi kurume youth leader kudidi at the moment nekupinda kwakaita president nezvaari kutaura hondo yandinoita nevanhu I'm always sober minded handimedora ndikuti mbanje I'm always sober minded ndoita hondo ine vanhu yei ndiyei hondo yandinoita nanhu kwaridzwa puti kwadanyeva putini inini nekuzikana kwandinoita ndoleader vanhu vasikati machena kuno kunoita hondo
maenda kumapurisa
mdc ningi animani
maenda here kuno mhangara iyo nyaya yacho yekusvibiswa zita iyi nokuti zvinokukanganisa imi nebato
rino no ndinoenda kumapurisa ndaona message kumakota 17
saka muchaita sei pane ramangwana matanho apa muchatora
matanho andinotora ekuti message iri kucirculata muwhatsapp isina kutari munhu ainyora andiona no mdc kana chiti zasita rangu pasina zita ndikurudzisa zvekuti inini vanhu vakabvusa madhokesi even kana even today kwacho vabvusa madhokesi vavepavatorerwa mafoni vabvurisa kamavaa mafoni kutorwa mafoni vanhu emdc vachiva vachitibira mafoni vabvurisa kama madhokesi inini handina foni yandatorerwa ini I was not there at zmix mall andizi so imimi mungatopiwa mafoni number evanhu vakabirwa mafoni vekuzmix movabvunza kugomwe ari kupinda papi panyaya iyi vokuudzai andizi inyaya iri criminal hainei kana nemusangano wepati wezanupf zanupf totaurwa zitaira hapana pari parumbo kwana mafoni dealers againe zmdc sacs dziri kubvaa anhu vanototivhira pahavest according to information andazo havasi kutizira kwetyi zanupf vanhu vari kuda pamafoni havasi kutizira kuhare province offices vari kutizira pahavest ende mawitness acho ari kunzi vanhu vepazimex vanotengesa mafoni saka gomwe nezanupf zviri kupinda papa zanupf nagomwe zviri kupinda papi pacriminal activity iri pachena iri so open yekuti vanhu vepazimex vacho vane mawandira vakaita ivhinkero mukakumbira mapurisa okupai mafoni number mofonera 10 mwavabvunza kuti kogomwe ari kupinda papi panyaya iyi uye zanupf iri kupinda papi vanatokuudzai chitsotsi chinoitwa nevanhu vemdc aite festi bvunzai kupolice ro central kuti incident yepazimex yaane nguva yakadiitika vakudzi vokudzi mokuudzai movabvunza kuti dambudziko racho ndechiti iri kudzika ende zanupf iri kupinda here pane parumbo pakataura nezvezanupf here vokuudzaika kuti iri kupinda papi zanupf hatitengese mafoni kuzanupf.